vamos vedzwa vanoiswa pamberi pedare nhasi mushure mekumboendeswa kuwedza nemapurisa nezuro uko kwavanonzi vakauraya vanhu vatatu svondo rapera vakasiya vakuvadza mumwe munhu zvakaipisisa mushure mekuvapfuura nepfuti mapepa ari pamberi pedare anoti vamuvhedzwa vakapfuura ndokuuraya mumwe munhu zvakare muharare muna mbudzi wegore rapera vamuvhedzi vanonzi svondo rapera vakapfuura vakauraya mukuru wemapurisa pakamba yehwedza inspector matswo hove mukuru wecheche johani maso wechishanu munzvimbo iyi vakrispen mubvana kasina rune pamwe navamunashe majani vanogara mubhuku rekwamajani kuwedza kwakare rimwe remagweta avo vasamsoni dzingira vatenda kuti vaudza dare kuti vamuvhevhi vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa
haingori nyaya yekutiwo vange vachinyunyusa kuti pava vakasangana nekurohwa wemustaff saka vanoona nezvemutemo maprosecutors vati vachazoinvestigeta voti paripoti izvozvo saka ndo zvatanga takamirirwa kuona
vadzingira vatiwo vachasvitsa chikumbiro kudare repamusoro chekuti vamuvhevhi vapiwe mukana wekubhadhara mari yezvibatiso
tese tiri kuziva kuti inyaya dzemedha dzakatarisa nadzo saka for now aiswa parimand chireva kuti akunge achange aformally before the court andiya zvichireva kuti for now tichazoexplora yedu kuti tinokwanisa kunoapplya bail here kana achinge atipa mainstructions iwayo asi bail rinoapplyiwa kuhigh court so we are waiting to get further instructions from our client then totangira ipapo but for now he has been placed before the court ndo process yatinoti placement on remand here so that is the question
vamuvhevhi vari kupomerwa zvakare mhosva mbiri dzekuedza kuuraya vatenda yemugova kuhwedza mushure mekuvapfuura pavakauraya vahove uye vanonzi vakaedza kuuraya zvakare varape wenyahwema vepachikoro chemutare boys high school kwamutare mushure mekunge vanyahwema vavanyima chirwekudya vamuvhevhi vakazotizira kumozambique kwavakazobatirwa vakadzoswa munyika mapurisa emuno achishanda pamwe chete nemapurisa ekumozambique vanhu nemutongi wedare amai evelyn mashavakure vagodzoka kudare musi wakukadzi 6 mune imwe nyaya mupepeto hwepanhau rekumasvingo redhimira garikai mafira kureva haana kuzomiswa pamberi pedare sezvanga zvakatarisirwa mushure mekusungwa kwaakaitwa nezuro achipomerwa mhosva yekuburitsa nyaya inonzi nemapurisa inokanganisa zita rawo gweta ramafira kureva vamatini mureri vati mapurisa ati achazotumira masamanisi kana achizoda kuenderera mberi nenyaya iyi
ndava kudare ikoko ndo pavazonifonera vachiti havachagoni kuti vauye kudare kwandandiri nokuti tatatobva kupolisi kwacho vachiti vari kutevera but pandatosvika kudare ndagarako kusvika kuma11 kwamaona uko nokubva ndatozoita vekufonera kuti ko munosvika nguvai ndakungoti ndagara vakazoti aiwa hatichauyiko ndopavazotanga kutaura mareasons andataura nekuti kana votida vachazoita kuti pave nemasummons asiwa they are no longer interested kuti vauye kuno vaendere mberi nekesi yavo nhasi
masangano enhau akaita semisa zimbabwe necommittee to protect journalists CPJ anoti haasi kufara nekuramba hurumende yezimbabwe ichishungurudza vatori venhau zvikuru sei pamberi pesarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore